This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, chikumi 24, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Haigoni kuprofita nokubvisa mabhenda panzvimbo dzavari kushandira izvezvi. Vasati vagadzirisa mamwe mabhending sites manyuwani.
Vanotengesera mumigwagwa muHarare nhasi varatidzira nyangwe zvazvo mapurisa aedza akatadza kuvarambidza kusvitsa gwaro renyunyuto kudare reparamende.
Isu seZimbabwe nofunga tiri kufara zvikuru kuti takwanisa kusarudzwa kuti tive nyika inohosta 18th basakonfe ya 2015.
Sangano reNational AIDS Council rinoti rinotambira nemufaro mukuru rukudzo rwakapiwa Zimbabwe pakusarudzwa kuti itirwe musangano wegore rino weInternational Conference on AIDS 2015.
Ya, takarwisisa manzwi anoti vaKenneth Chigurura vakapondwa vange vari treasurer weDistrict Redu rokumwenezi.
Veukama vopondana kumasvingo nenyaya dzezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesera mumigwagwa nhasi varatidzira muHarare nyange hazvo mapurisa aedza akatadza kuvarambidza kusvitsa gwaro renyunyuto kudare reparamende. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanga vachidarika mazana matatu vanotengesera mumigwagwa yemuHarare nhasi varatidzira pakati pedhorobha vachiti havasi kuzobvuma kubviswa mumigwagwa mavanoshandira kana hurumende isati yava panzvimbo dzekushandira dzakanaka. Varatidziri ava vatangira kuratidzira pakatarisana nepamahofisi ekanzuru panarizende ndokupinda muna Nelson Mandela vakananga kuparamende apo pavazomiswa nemapurisa panosangana Nelson Mandela naJulius Nyerere kwenguva inokwana awa imwe chete. Mapurisa achiramba kuti varatidziri ava vaendese gwaro ravo renyunyuto kuparamende. Mapurisa ari pakati pekurambidza varatidziri ava kuenderera mberi. Mumwe wevanga vachitungamira varatidziri ava vaJustice Munai, vanove munyori mubhodhi werimwe remasangano anga achiratidzira aya reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS, vaudza varatidziri ava kuti sevanhu vanotengesera mumigwagwa havasi kuzofa vakabvuma kubviswa mumigwagwa musi wechishanu uyo vakatarwa nehurumende kuti vange vabva mumigwagwa. Zvataurwa navamunai zvatsinirwawo nemutungamiriri weNAVUS Vasame Wadzai.
Haigoni kuprofita nokubvisa mabhenda panzvimbo dzavari kushandira izvezvi. Vasati vagadzirisa mamwe mabhending sites manyuwani. Number one. Number two. Number two. For a long time, pane kiricha inonzi space baron iri kurarama muvending. Vanotorera mabhenda mari zuva nezuva. Tinovaziyavamwe vari paCleveland House apo. Zvakafanana nokuti izvezvi ukandibvisa mustrip, mwana wangu anesu pandinosvika kumba naitarasura kuti dhedzi mauya nemajigisi. Ndiri kuita profit ye1 rand. Ukandibvisa ndaunosangana naye ndisina majigisi ake. Zvakafanana nokuti sababa ndafa. So handidi kufa pamberi pemwana wangu. Ndinofira mustrip. Oye, 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 oye. Saka,
mumwe vanga vachiratidzira ava uye vari nhengo yeMDCT inomirira Bulawayo East Mparamende muzvare Tabhita Kumalo vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vari kutengesa mumigwagwa vawane mabasa zvinozoita kuti vanotengesera mumigwagwa ava vabude mumigwagwa mavari kutengesera.
Tiri kuti isusu hurumende yeZanu-PF pakaenda kuelection 2013 yakakudzwa zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti vakavhotegwa vachatipa mabasa 2.2 million nanhasi hakuna kana 1. Saka mugari weZimbabwe aonika atambura akati pandoziya parodhi akutengesa chi muriwo kuti vana vadye vaende kuchikoro. Saka Zanu kana ichida kuti zvikaitike izvo ngavavhure makambani 6 million vanhu vaende kubasa.
Varatidziri ava vazobvumira nemapurisa ayo anga akatakura zvombo kuti gwaro renyunyuto ravanga vainaro riendeswe kuparamende nevanhu vana chete uye kuti vamwe vese vasare vakamira panosangana Nelson Mandela naJulius Nyerere pavasara vachiimba zvakaomarara. Vachisa gwaro iri kuparamende avo vanga vachisanganisira vamunai vava kudzoka kuparamende varatidziri ava vafamba zvechisimba vave kuenda kuparamende pavazosangana nevamwe vavo vakabvumirana nemapurisa kuti vaparare sezvo gwaro ravo ranga ratambirwa nevakafanobata chigaro chemunyori weparamende amai Nomasonto Sunga. Kuratidzira kwaitwa nevanhu ava nhasi kunouyawo apo dare repamusoro ranga rabvumidza vanhu ava kuratidzira mushure mekunge mapurisa ange aramba nezuro kuti vaenderere mberi nekuratidzira nyangwe zvazvo mapurisa akambenge abvuma. Zvichakadai, sangano reZimbabwean Formal Sector Organization kana kuti ZISO rasvitsawo gwaro renyunyuto kugurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo. Sangano reZISO riri kuda kuti hurumende isiyane neurongwa hwayo hwokuda kudzinga vanotengesera mumigwagwa uye kuti igare pasi nevemasangano anomirira vanhu vese ava kuti vawirirane nzira dzokuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America.
Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI rashora zvikuru mapato anopikisa nemasangano akazvimirira nekurara nezamukanwa vachitadza kuratidzira zvakasimba kuitira kuti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rivandudzwe. ZDI noti ZEC yakazara nevasori kana vanhu vaishanda kuhofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vari kushanda neZANU-PF kubiridzira sarudzo. Mukuru wesangano iri Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti zvakaitika kuurungwe West zvekuti vaKeith Guza vakanzi ndo vakakunda musarudzo kunyange vasina kunyoresa zvakakwana munongedzo zvakava munongedzo wekuti kana muna 2018 sarudzo dzichaita mutauro pakasavandudzwa zvinhu. ZEC iri kushora zvakanyanya nemamwe magweta uye mapato anopikisa nemabatirwo esarudzo dzemabai elections dziri kuitwa munyika. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amairita Makarau. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Ruhanya avanoti zvakaitwa neZEC kuhurungwe West zvinonyadzisa.
Huri yatinayo isusu ZDI ndeyekuti vanhu vanoshandira ZEC vakuru vakuruwo muZEC at the national level kumaprovinsi vanhu vane chokuita nokuti vanenge vachishandira kuvasori maCIO vanhu vemuZANU kana kuti vanhu vokuhanda ndokutaimienzaniko nekuti hatisi kutaura zvemakuva. Mukuru akasarudzwa izvezvi akapuwa basa rekuti aite chief elections officer vanonzi Mike Constance Chibada. Basa ravo ravanga vanaro vasati vatura basa romuzekini vanga vari permanent secretary in the office of the president and cabinet with munhu ane basa rero kunzi muofisi mapurezidenti zanu ndiva Mugabe and munhu munoshandira vasori muofisi of the president cabinet ndo vaakuitwa chief elections officer vachibva kuhofisi ya Mugabe vanga vachingovazve kune inonzi election electoral director yakazobviswa yanga ichiita maelections zvisina tsarukano vanga vachimboshanda kuti vari kupublic service commission vanga vachimboshandazve zvakare vari kuministry of education maappointments ese anenge achingoapoindwa navamugabe vanozokwanisa here kumira vachiti bato ravamugabe kana navamugabe vari muelections hamuna tisa zvakakwana ivo vane nhoroondo yokushandira kudip department revatori vane nharondo yekupuwe zvigaro navamugabe ndina chibada varipo asi ndina chibada vakatouya vachitiva mushakabvu Love Mosekere Mai mushakabvu Love Mosekere Mai anga arizve deputy director kuoffice kwapresident cabinet asati aitwa chief elections officer wechi weZimbabwe Election Commission kuri vati vanhu vese vari kutungamira zeki muvashandi vezeki vane chokuita nepresident's office asi dambudziko rataita rekuti opposition inorora nezidhambo mukano isuwo kumatunhu society hatiti kunyatsokupuresa zvakasimba zeki inofanira kurifomiwa
izvi zvikasaitwa munoona sarudzo ya 2018 yakamirira sei Dr. Rwanyi
ya 2018 izveni isati yaitwa inenge histori nenyaya dzai nekuti vanhu ava ndovachaprepare maelections ndovachaprepare voters row mukatara pavoters row last time chavo munana Harare mune mapolling stations kana kuti 15 asi mune population yakawanda saka vanhu vachimanipulata voters row vachiita kuti vanhu vasaregister vachishungurudza vanhu kuti vasaregister zvinoratidza kuti iyeyo ichapikisanwa zvakashata tarira zvitaurwa navamutaka kutoti maelection anobirwa sei vanotoziva kutoti zvinhu zvinofanirwa sei
mukuru wezdi Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 sangano reNational AIDS Council rinoti rinotambira nemufaro mukuru rukudzo rwakapiwa Zimbabwe pakusarudzwa kuti itirwe musangano wegore rino weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa 2015 kana kuti ICASA. Musangano wegumi nesere uyu uchaitirwa muHarare mukupera kwambudze. Mukuru wesangano iri vaRaymond Yekeye vanoti musangano uyu uchapindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu uye uchapawo mukana wekuti Zimbabwe ishanyirwe nevanhu vakawanda. Zimbabwe yakaziviswa nezuro kuti ndiyo yave kuitirwa musangano uyu mushure mekukundikana kweTunisia iyo yakanga yasarudzwa pekutanga. Musangano uyu ndiwo mukuru unoitwa muAfrica unokurukurwa dambudziko reshura matongo pamwe nezvirwere zvepabonde. Musangano uyu unounganidzawo nyanzvi pamwe nevane chekuita nemukurwiswa kweHIV neAIDS. Gore rino dingindira remusangano uyu rinoti AIDS in post-2015 Linking Leadership, Science and Human Rights. Tabata vayeke kuti tinzwe zvizhinji.
Isu seZimbabwe nofunga tiri kufara zvikuru kuti ita kwanisa kusarudzwa kuti tive nyika inohosta 18th ICASA conference. Ya 2015 zvinhu zvatava tisina kuronga hedu kuti tichakwanisa kunge tichiita asi patakaudzwa kunzi tingangowanawo mukana wekuti tiite takagadzirirawo sadzakaona kunziwa nezuro kuti ndo zviri kuitika nofunga takafara zvikuru kuti finally tarecognizewawo kuti tihoste such a big conference.
Musangano uyu wakakosha zvakadi tichitarisa hondo yekurwisana neAIDS neSTIs kana kuti nezvirwere zvepabonde muZimbabwe.
Ndikati nini namba yevanhu vanorarama neutachiona kana new infections eHIV ari kuwanika muAfrica. Saka isitoona sekuti zvinhu izvi zvinge zviri kuitirwa muZimbabwe zvinotipa mukana wekuti seZimbabwe tiratidze zvatiri kuita pakurwisana neHIV. Pati zvinotipawo mukana wekudzidza kune mamwe maAfrican countries ari kuuya nevamwe vasingabvi muAfrica vanenge vachiuya kuzoita mapresentations avo paconference yayo kuti tidzidze kwavari kuti chii chatingaita. Musangano uri kuitwa pari kuperawo futi maMillennium Development Goals paakutanga maSustainable Development Goals. Saka ndinofunga seZimbabwe seAfrica yanguva yekuti tinge tichitibva musangano uyu chii chatingaita kubva iko zvino izvi kusvika 2030 paakunzi nevanhu let's try and end AIDS by 2030. Saka ndofunga zvakawanda zvinhu zvatingadzidza senyika.
Tichitarisawo hondo yekurwisana nechirwere chemukondombera ichochi pamwe nezvirwere zvepabonde masvika papi?
Nyaya yeHIV tikatarisa ipapo tichiona kuti hatinoti prevalence kana kuti uwandu hwevanhu vari kurarama neHIV hwanga huchiramba huchidzikira. Asi kana taakutarisa tichienda mberi tikuona kuti kudzidzika hakusisine sezvakakurikare.
avanga vari mukuru wesangano National AIDS Council vaRaymond Yeke vari parunhare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vakamiswa nezuro kuvagurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nhasi varamba vakangonyarara pamusoro pekumiswa kwavo basa uye vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende dzichida kuziva kuti chii chiri kutora nzvimbo. VaMoyo avakanga vapinzwa pachigaro ichi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe segurukota risina dunhu rarinomirira mudare reparamende vakabatwa nemutemo kubva pachigaro ichi sezvo vava nhengo yedare reparamende yakasarudzwa kumirira Cholocho North. VaMoyo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye takundikanawo kubata munyori wedare remakurukota vaMishek Sibanda. Nyanzvi mune zvemitemo dzinoti VaMoyo vava kufanirwa kusarudzwa patsva asi hapasati pabuda pachena kuti vaMugabe vachavadzora panzvimbo imwe chete here kana kuti kwete. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 pa channel ZIM muchishandisa decoder reWizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CHZIM. Vagari vemunharaunda dzine zvicherwa vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inosungira kuti makambani anochera zviwanikwa ave nemafektori anochenesa zviwanikwa izvi zvisati zvaenda kunotengeswa kunze kwenyika. Vagari ava vanoti izvi zvikaitwa zvinoita kuti vagari vemunzvimbo idzi vavanewo mabasa. Mashoko aya abuda pamusangano wemazuva maviri uri kuitirwa kwaMutare. Mutoro wedu weNauloida Moyo anotipa nyaya iye.
Vachitaura pamusangano uyu mumwe mugari wekwaMutoko uko kunochirwa matombo anotengeswa kunzwe kwenyika vafanewo mafuta vati zvinovashungurudza kwazvo kuti panguva ino apo nyaya dzecommunity ownership trust dzisiri kufamba zvakanaka zvakakosha kuti vemakambani aya vasungirwe kushandira munzvimbo dzavanochera kuitira kupa mabasa vagari kuburikidza nekuva nemichina inochenesa zvicherwa zvisati zvatengeswa.
Tiri tinofira kuti dai kwaMutoko kwa establishwa ma factories anokwanisa kucheka matombo matombo takwa ari mafinished products yese izvo zvichatibatsiridza kuita empower mayouth edu nemadzimai kuapa employment.
Vamafuta vati hurumende inotarisirwa nevagari kuti ione kuti kana makambani achida kubatsira nharaunda aite izvi nenguva yakafanira kwete kutora nguva refu apo anenge achishera zvicherwa. Mumwe mugari wekwachiyadzwa kunocherwa mangoda valavhumo mukwada vatiwo vatarisana nedambudziko rekuti vana venharaunda yavo vakamiswa mabasa uye vana vavo havachabhadharirwi mari yechikoro izvozvo pakuti vazhinji vevana ava vadzingwe muzvikoro.
Vaibhadharira vana vechikoro mari asi zvakati zvozoitika manyike nekuti vambobhadhara kuti wapeno mahika ups and problems vokikambanika wobva waregere kubhadhara nofunga vanaivo vane gore kana makore mairi asi chaakunetsa vanaivo vakudzingwa mari. Ini sombereki kuti chazokavha chikwereti chiachia nekuti zvokuambira hepa pazvari zvarema.
Vadhanimo mudisi avo vanogara kwatonhora yekushimani mane West vatiwo zvipfuyo zvavo zviri kufa nekuda kwemvura yakasviba iri kuwanikwa muna Udzina Save nekuda kwemabasa ekucherwa kwemangoda kwachiyadzwa. Vati vemakambani aya vanofanirwa kuona kuti havazi kuvhiringa mvura dzemunharaunda.
Ngakuti zvese zvotogara nazvo mamizi. Katsara nemombe kutora titora rebhengi rebaruzere. Ndiro bhengi guru rana baba nesu wacho. Zvinhu izvo zvatiri kutora izvi. Mvura yacho iyo iyi. Yakandirikomenga kuti hanzi musashandisa. Ndozi musashandisa asi hatina authority. Saka hakuna kwokuenda. Tinongoenda imwe nomumwe. Kochera imomo straight. Even kugeza. Inotowawa pamuviri. Kuigeza. Kushandisa kugeza. ino wawa mvura yu na yu. Ya niki te ndizo zeka. Kutoro kutungoka, tia paru kwa mvura yu. Taibura alama yu bata hoe. For example, nini ndizu mbati chai chai yu hu. Asi nda akuto chai lezu kutindipinde mvura yu na kutindu bata hoe. Izo hoza, shuna zabura na makaja.
Mambo kwa Marange wa Gilbert Marange vati vano shushikana zvakanyanya nekubudiswa mabasa kurikitwa vagari venharaunda yavo mumakambani anochera mangoda. Mambo Marange vati pari zvino mumakambani aya mangosara vamwe vashandi vasiri venharaunda iyi.
It's a critical mabasa. It's a critical issue yekuti vana vemwe Marange vese hatisisina wetinoti uri kuende kubasa. We don't know the reason why. Chakabudisirwa chacho.
Mambo Marange vati dzimwe nguva vanombopindwa nemweya wekuda kunoratidzira pamakambani aya nevanhu vavo asi vanozozvidzora. Vati makambani aya haazi kusadzikisa zvaakavimbisa vanhu semuripo kuvapa mabasa nemadiridzo nezvimwewo.
Izvozvo it's a critical yaakutotirwadza because munombofunga kuti toende kuoninero wozoona futi kuti hakuiti mutemo unotirambira hurumende. Kuti tikwanise kuende isusu kuende kuti nhanhu ngatiende todzingana kana kuti kutotadze kusenzwa.
Musangano wanhasi uyu wakarongwa nesangano remagweta eZimbabwe Environmental Law Association ZELA uri kupera mangwana. Musangano uyu wapindwa nevanhu vanomirira matunhu emutoko Bikita Chipinge Marange avo vanogara munzvimbo dzinowanikwa zvicherwa uye vane upenyu huri kukanganiswa nemakambani aya. Gweta rinoshanda nezela muzvare Veronica Zano vanoti chinangwa chemusangano wavo ndechekuunza uwirirano pakati pemakambani anochera zviwanikwa pamwe nevanhu vanogara munzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Imwe nhengo yeMDC ine makore makumi manomwe ekuberekwa yakakwikwidza musarudzo dzemakanzura muna 2008 vaKenneth Chikwerengwe vanonzi vakapondwa nemusi wechishanu munzvimbo yeNegari Ward 2 kumwenezi East mudunhu reMasvingo. Mutumbi wavaChikwengwere unonzi wakawanikwa nemusi wesvondo uri mumba yavo yainge yapiswa uye vakachekwa-chekwa maoko nemakumbo. Mumashoko ari kuauya kuvatori venhau, sangano reZimbabwe Peace Project rinoti kupondwa kwemufi kunogona kuve nechekuita nezvematongerwo enyika sezvo paine mashoko ekuti vainge vambofonerwa vachityisidzirwa kuti vana vavo vaiita zvematongerwo enyika vachitsigira MDCT. VMDCT kumasvingo vanoti vakapondwa nehama yavo inotsigira bato reZANU PF. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi mapurisa ekumwenezi nemashava anonzi ari kuongorora nezvenyaya iyi. VaChikwerengwe vanonziwo vakamborohwa zvakaipisisa musarudzo dzemuna 2008. Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro MDCT kumasvingo vaJames Chifunga Moyo Gumbi.
Ya takarwisisa manzwi anoti vaKenneth Chigurura vakapondwa vange vari treasurer weDistrict Red rokumwenezi East. Vari zvakare vakamira pa-2013 election vari candidate yokanzela muward 2.
Chii chiri kunzi chakaitika pane zvamuri kunzwa?
Pane zvatiri kunzwa panonzi pakugarisana kwavo paukama iwo pane mumwe mwana aiti ivo vaisafanirwa kunge vachisvikirwa. Mudzimu waisvika pavari waifanira kunge uchisvika paari iye, uye ivo vaKenneth vaishandisa kusvikirwa kwavari kuita kuti bato redu ringe rinopefoma zvakanaka. Saka iye ndiye aifanira kunge achimupirwa. Saka pamashoko atiri kutambira ndiye ano the main suspect ari kunzi kana kubvira musi washaika muchakabu iye haasi kuonekwa, akangosiya madhonga ake nengoro ndokubva atongoshayikwa.
Ko uyu mwana wavo ari kubato ripi?
Ari kubato reZANU PF.
Saka kusvika pari zvino pane ati asungwa here?
Pabvavakomana vedu kunu kundochengeta vaKenneth vavachiti mapurisa anga ari kuita mainvestigation, and pamainvestigation ndopava vachipuwa malipi iwaya.
Saka va kachengetwa rini?
Atototi nhasi Tuesday because vazochengetwa kwava kuedza nokuti body yavo yaisina kumira zvakananga.
Sachigaro MDCT kumasvingo va James Chafunga Moyo Gumbi vanga vari parunare kumasvingo na Blessing Zulu Studio 7. Chekamu chenharaunda yeMaryland, DC neVirginia pamwe neWest Virginia chesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America chakaparwa nemusoe mugovera uye chiri kutarisirwa kubatsira nekubatanidza vana veZimbabwe vari muAmerica. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naPraxides Jeremiah weStudio 7 pamwe nenhengo yeSteering Committee yedunhu reDMV vaJona Masia.
Chapter yedu itsva tine zvinangwa zvatiri kuzvinonzi izvo mavalue propositions, zvinangwa zvakabuda zvaitaurwa necommittee kuti toda kuti tizoshanda takanangana nezvinangwa izvozvo. Ndezvinoti chekutanga, takati chapter yedu haifaniri kunge ine bato rezvematongerwo enyika rainomiririra. Toda kuti imirire vanhu vese, uye inge ine isina uori, unge ichi chapter inge ichibatsira vanhu vese vanogara muDC, muMaryland nemuWest Virginia. Tinotarisirawo kuti chapter yedu inge ichibatsira vadzidzi vanobva kuZimbabwe vachiuya kuzoita zvidzidzo zvavo kuAmerica. Vazhinji vanosuruwara zvikuru nekuti kana vasvika kuno havana vanhu vanovagamuchira, havana kwavanogona kuwana kwokutandarira. Saka isu tinoti sevana veZimbabwe vanogara kuno kunze, ngatiitei zvataingoita kumusha zviya zvokuti kana tikaona mumwe wedu tinokwanisa kumubatsira nepatinogona napo.
Mavalue propositions yenyu kana kuti zvinangwa zvenyu izvozvo, pane imwe yamakaisa musoro unoti rapid response. Mungatitsanangurirawo zvakadzama pamusoro pevalue iyoyi kana kuti chinangwa ichi?
Chinangwa ichi cherapid response, pataitaura nezvazvo taiti mhuri yevanhu vanobva kuZimbabwe vanogara munomo, zviri kuitika nezvekuti hatisati takwanisa kubatana kuti pakaitika dambudziko, panotaurwa neizwi rimwe chete. Kana kuti pakaitika mufaro, panotaurwa neizwi rimwe chete. Tiri kuda kuti tive neunhu humwe chete hwokuti kana pakaitika dambudziko, tinoziva kuti kuna mufundisi wakati ndovachaudza vanhu kuti zvinhu zviri kufamba zvakadai, mumwe chaitirwa papi, munhu achaendeswa kuZimbabwe here kana kuti achavigwa kuno.
Nhengo yesangano rezidna vaJona Masia vachitaura nemutoro wenhau Praxidis Jeremiah weStudio 7 vari muno muAmerica. Nhasi muno muWashington DC nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi dzanga dzichizeya nyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe pamusangano warongwa neNational Endowment for Democracy. Blessing Zulu abata Marvelous Muhlanganya uye uyo anga ari kumusangano uyu.
Aiwa, musangano wanga uri muno muWashington wanga uri kunzi iwo the challenges of democratization and economic recovery in Zimbabwe wafamba zvakanaka. Tanzwa isu Ambassador Bruce Watson vanga vari pamusangano uyu vachiti remangwana reZimbabwe takanyanyotarisa zvemabhizimisi rakanaka. Vari kuti ivo hurumende yeAmerica iri kudai iyo kudyidzana neZimbabwe, asi pane zvizhinji zvinofanirwa kurandudzwa seutongo hwejekerere uyezve hwaro rwesarudzo kana kuti electoral reform.
Ko vamwe vanga varipo vakaita savaIbo Mandaza vanga vachitiwo kudii?
VaIbo Mandaza vanga varipo vapawo hwaro hwavo hwavati ivo mumwedzi miviri inotevera pachange pane ipo hurukuro huru muHarare inenge ichinzi iyo National Convergence Convention inenge iri kutarisa iyo ichizeya kuti remangwana reZimbabwe ringaitwe sei. Vachawanikwa ivo vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichiuyawo muZimbabwe kuti vataurirane nevamwe vagari vemuZimbabwe kuti remangwana reZimbabwe ringaitwe sei kuti rirandudzwe. Nekuti vataura ivo vakati mari huru iri kuuya munyika iri kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, uyezve zve vakawanda vane ruzivo vari ivo kunze kwenyika.
Ko vemabhizimisi vanga varipo vakachitiwo kudi?
Tawana isu Dr. Shingi Munyesa. Vaive ivo veAfrica Sun Group vachitaurawo zvekuti remangwana reZimbabwe rakanaka nyanya mumabhizimisi. Kunyangwe zvazvo pane zvimwe zvinoda kukwenenzwa.